vamunangagwa vari padambudziko guru nokuti kutonga kwavo muranda wevakarwa hondo uyezve muranda wemauto nokuti tikatarisa kuti nzvimbo dziri kunzi dziri kuitwa sarudzi dzokorodzwe inhau yokuti vakarwa hondo vari kuti pachirungwa nespirit of entitlement yokuti havana zvavo vanhu asi vanoti ivo ndo vakabvisa vamugabe uye ndo vakaita vamunangagwa vave pavari saka vamunangagwa havana kana sarudzo yavona kuzviitira asi vava kutongozviita kuti zvibudirire tikatarisa vadouglas mahia vanova ivo mutauriri wemawar veterans muzimbabwe vanenge vachiti aiwazve vamunangagwa ndisakakuisai pamurika saka isi kuti mutisiye kunze hazvichabviri uyewo ikoko tikatarisa kuhare south kuna tonga yemunangagwa saka vamunangagwazve kuti vachimirira uyo hama yavo hazvichabudezve zvakare tikatarisawo vamutsvangwa tingati ndo yanga iri loud speaker yekumiririra inonzi lacoste faction saka hazvigoni kuti vaburase vamutsvangwa kunyange zvavo vasingadiwe zvavo navanhu saka vachaita kuti pave nenzira dzokuti vangowanikwawo vachikwana vachipinda
asi zvinozopa mufananidzo wakadii kune vamwewo vakadyiwa mune mamwe matunhu vanga vachingonyunyutawo nemabatirwo esarudzo
kamukataura muchiti vamwe kureva zvimwe zvunhu nokuti muzanup f haina mbofera yakoshesa mafungiro kana maonero evanhu saka zanup f ine chinangwa chayo chinova chekutora simba chokuramba ichienderamba nekudzvinyirira vanhu saka zvokuti vanhu vanozofunga sei tisu tava kutovanzwira wetsitsi kuti vaone kuti chikara chavari machirichi chinomedza kunyange newacho
tingati here inyaya dzinongobata mapato ese zvematongerwo enyika kana kuti vanenge vachifunga kuti vanodyiwa ndo vanonyunyuta
kumdc hakuna unonyunyuta kunongonyunyuta vakatumwa kuti vazovhiringa nekungovaone kuzonyunyuta nokuti zvinongoitika mashandiro ezanupf ekutumira vanozonyunyuta